Ndinoshamisika zvikuru nekutoti inini ndindakatanga kunyorera parliament. Ndikanyorera parliament kuti isusu seMDC tine problem neissue yeleadership. Sezve muchiziva kuti mutungamiri wedu akashaika. Constitution yedu inoreva kuti kana mutungamiri ashaika kunofanirwa kuita extraordinary congress iri iyo ichazoenda kunoshara. Achazoita mutungamiri weMDC. Saka ndakanyorera parliament kuti ndizvo zviri kuitika izvozvo. Saka musatevere kana kuti nderipi divi richazouya richitaura nekuti vanoda kuti verikole umwe munhu. Nekutoti hatisati tagadzirisa nyaya dzeleadership yeMDC. Saka ndatotasamara parliament yakutotora masaizi. Parliament ndiya kutodecida kuti ivo vanoda kufavha ipi MDC. Musi wa18 March takataura tikati isusu we are going to remain the MDC. And then this MDC yakavamba muna 1999 nekutoti tiri kutevera constitution yepati. Achamisa negrupu rake havasita kutevera constitution. Vakutoshandisa violence kutotora mafimba. Isusu tikati kwete tine bumbiro nemutemo nekutoti bumbiro nemutemo rinofanirwa kurespectiwa. Ndiro rinotaura kuti bato rinofanirwa kuita izvo harifanirwi kuita izvo. Ndiro rinoprotekta maindividuals, maminority groups, rinoprotekta mavulnerable groups. Saka ivo havasi kuzvira zvese izvozvo. Saka inini ndakatoshezera extraordinary congress ichazoitwa musi wa21 April. Tikatoti munhu wese weMDC anokodzera kuya kucongress anofanirwa kuuya kuti atiuye kuzoshara achazoita mutungamiri wepati. Bati parliament yacho tatondishamisa zvikurusa nekutoti vatotora masaizi.
Asi muchaenda here kumatare Dr. Kupe muchikwikwidza zvataurwa nedare reparamende izvi?
Zvechokwadi ndichazoenda kumatare nekutoti handisati ndamboona inini situation nekutoti watonyorera dare tsamba uchivataura kuti kuna maproblems avo. Vobva vareceiva ine tsamba votenga kuactiona tsamba iyeye havasati naactiona tsamba yavo. Zvinoreva kuti parliament yatodecida kushara kuti ivo vanoda kushanda neupi wacho havasida kushanda neumwe wacho. Inini ndichazoenda kumatare kuti matare oita justice.